Manera kanaka muri Zimbabwe ino studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC Lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro nyamafu 31 2020 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mamezhazi atione bazi reutano reMinistry of Health. Tingati mamezhazi akanaka ari kubatsira kuti chirwere chikwanise kunge chichidzikira nekuti mukaperekedza pasvondo ratabuda iri. Makezi edu ane kakuda kuratidza kuti pamwe akuda kutanga kuzodzika.
Uwandu wevanhu vari kubatwa neCOVID-19 munyika unoramba uchiderera zvishoma.
Tinovimba kuti gweta rauko chimono nachiremba wake vachakwanisa kupa chikumbiro chekuti hopewo achimbidzike kuendeswa kuchipatara unorambwa ariko kwete kuti arambe ari kumutorongo kuchikurupi.
Mutori wenhau Hopewo Chingono anonzi ave kurwara ari mujeri rechikurubhi Maximum Security Prison.
They are serious men on a mission. Vari serious business ravanga vafambira. Vakamira pagedhi pedu vakanga vakabloka gedhi hombe rinovhura garaji remotokari.
Dzimwe nhengo dzeMDC Alliance dzoenda muhupoteri dzichiti dziri kutya kupambwa nevanofungidzirwa kuti vasori. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vatanhatu chete ndovakabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose. Pava nemazana matanhatu nevaviri kana kuti 602 vakavhenekwa uye hapana kana mumwe chete akafa. Vanhu vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 ava vose havana nhoroondo yekumboshanya kunze kwenyika. Izvi zvakureva kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi wasvika pazviuru zvitanhatu zvine mazana mana negumi nevaviri kana kuti 6414. Uwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 munyika uchiri pazana nemakumi mapfumbamwe nevatanhatu kana kuti 196. Vanhu vapora vanosvika zviuru zvishanu zvine makumi matanhatu nemumwe kana kuti 5061. Izvi zvinotevera kupora kwevanhu vashanu kuMashonaland East. Mukuzeya nezvemamiriro ezvinhu munyaya dzekurwisana neCOVID-19, Marvelous Mushanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Edmore Jokwiro.
COVID-19 tiri kuona kuti chirwere cheCOVID-19 izvozvo tingati senyika tava inonzi community transmission. Community transmission inoreva iyo kuti chirwere chamunyika muno tane makeses anenge achinzi ari local, makeses evanhu vasina kumbobvira vafamba kubuda muno muZimbabwe. Pakatanga chirwere 20 March acharangarira pataiita zvirongwa zvataidiscusa about COVID-19. Kainyanya kurerekera tichitarisa nyaya yevanhu vanga vachidzoka kubva kuZimbabwe kubva kuna South Africa, Botswana nedzimwe nyika, nekuti chirwere cheCOVID-19 inishandi muZimbabwe chakauya nevanhu vanga vachivafamba vabva kwachachiri kune dzimwe nyika atinoti maimported cases. But pari zvino Zimbabwe yasvika pastage yekuti yacommunity transmission, kureva kuti makeses mazhinji aakuitika 80% yemakeses ava local kana kuti ari kubva muno munyika yeZimbabwe. So izvozvo zvinoreva kuti kana chirwere chamustage yelocal transmission tinofanirwa kutowedzera kuita matanho ekudzivirira, nekuti chirwere chinenge chapese pese chiri mucommunity chiri kutenderera. Asi pane masainzi ari kutaridza kuti pada zvinogona kungofamba zvakanaka chirwere ichi mamezhazi anotorwa nebazi reutano reMinistry of Health. Tingati mamezhazi akanaka ari kubatsira kuti chirwere chikwanise kunge chichidzikira, nekuti mukaperekedza pasvondo ratabuda iri makesi zedu ane kakuta kuratiza kutipamu akuta kutanga kuzodzika.
Chii chingaitwe neveruzhinji kuti vasawanikwe vachibatwa nechirwere ichi.
Vanhu vakaramba vachingotevedza zvavari kudzidziswa kugeza maoko, social distancing, nekuminimaiza kufamba. Those things zvinenge zviri kubatsira zvakanyanyisa kuti chirwere ichi chikonteineke, makesi ari kuoneka aite mashoni. So ndingangoti chirwere cheCovid-19 chavamo muno munyika, chichirimo, chine kakutaridza kekuti chinogona kunenge chakuda kudzikira. Asi musoro ratafura iroriri kuti taona kuti vanhu vari kufa nechirwere cheCovid vawedzera zvakanyanyisa, kureva kuti tiri kufanira kuramba tichizvidzivirira, tichengetedze vakwegura vari mucommunity nevamwe vanenge vane zvimwe zvirwerepo. Chirwere cheCovid chinonyanya kucomplicata mune vanhu vakwegura uye vanenge vane zvimwe zvirwere vanonzi macomorbidities pachirungu.
Vanga vari nyanzvi munyaya dzeutano, Dr. Edmo Jokwiro vari parunhare kunyanga naMavelas Mushanganya uye weStudio 7. Zvichakadaro, mashoko atumirwa kuStudio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu miriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri kana kuti 1.2 million vabatwa nechirwere cheCovid-19 muAfrica. Vafa vasvika zviuru makumi maviri nezvipfumbamwe nemazana mashanu ane makumi masere nevapfumbamwe kana kuti 29,589. Vapora vave kuda kusvika zviuru mazana mapfumbamwe zvine makumi manomwe nezvishanu kana kuti 975,000. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavhairasi pasi rose hwadarika mamiriyoni makumi maviri nemashanu kana kuti 25 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndo muchine vanhu vari pamusoro mukubatwa nechirwere ichi pasi rose. Vanhu vafa nechirwere ichi muAmerica vadarika zviuru zana nemakumi masere nezvitatu kana kuti 183,000. Vafa pasi rose vadarika zviuru mazana masere zvine makumi mana nezvitanhatu kana kuti 846,000. Vapora vachidarika mamiriyoni gumi nematanhatu nezviuru mazana matanhatu kana kuti 16.6 million. Mutori wenhau ane mukurumbira Hopewell Chimono uyo ari muusungwa kujeri repamusorosoro rechikurubhi Maximum Security Prison anonzi haasi kunzwa zvakanaka, izvo zvaita kuti magweta ake amhanyireko kunomuona. Rimwe remagweta aChimono vaDouglas Coltart veZimbabwe Lawyers for Human Rights vatenda kuStudio 7 kuti mutori wenhau uyu haasi kunzwa zvakanaka, izvo zvaita kuti vashevedze chiremba wake kuti amuone nekukasika. Panguva yataenda pamhepo vaColtart vanga vasati vatizivisa kuti chiremba ati chii chaizvo chiri kusimbirira Chimono. Asi mukuru wesangano remagweta iri muzvari Roslyn Hans vaudzawo Studio 7 kuti kunyanga hazvo magweta akaudzwa nachiremba havakwanisi kuzivisa veruzhinji zviri kubata Chimono kunze kwekunge iye mbune ava pamvumo yekutaura kuti anoda here kuti ruzhinji ruzive kuti ari kurwara nei. Chimono uyo akasungwa mwedzi wapera muna Chikunguru ari kupomerwa mhosva yekukurudzira vanhu kuti varatidzire zvine mhirizhonga. Chimono akasungwa pamwe chete nemutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngaruvhume uye vese vari kunyimwa mukana wekuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo. Mutevedzeri wasachigaro weMDC Alliance vaJob Sikala vakasungwawo mwedzi uno vachipomerwa mhosva imwe cheteyo uye vanga vari mudare nhasi kuti vapiwe mukana wekutongwa vachibva kumba kwavo. Nyaya yavaSikala yanzi iri kuenderera mberi mangwana ichinzwika mudare. Studio 7 yakundikana kubata mutauriri weZimbabwe Prisons and Correctional Services Superintendent Mayor Kanyezi, asi vakamboudza bepanhau reHerald kuti vaChimono vari kungobatwawo sezvinoitwa vasungwa vose vari mumajeri pasina kutyora kodzero dzavo. Asi gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDeva Mavhinga vanoti zvakakosha zvikuru kuti hurumende ipe mukana kuna Chimono wekuti amhanyiswe kuchipatara chaanoda kuti aonekwe navana mazvikokota nekukasika, sezvo mumajeri muine mukana wekuti vanhu vanotapurirana zvirwere. Ngatinzwei vachitsanangura.
Sesangano reHuman Rights Watch tainge tatombotaura kare kuti nguva ino yedenda reCOVID-19 vasungwa vafanira kuti vachengetwe vari mukati mematorongo kana vasati vatongwa ngavatonge vachibva kumba nekuti zvirwere zvinowanda panenge pakawandisa vasungwa vari pamwe chete uyezve hapana zvikonzero zvekuti wopfuwoshingoro ange achichengetwa ari muchitokisi. Nekudaro tinovimba kuti gweta rahwopfuwoshingono naachiremba wake vachakwanisa kupa chikumbiro chekuti hopfuyo achimbidzike kuendeswa kuchipatara onorapwa ari iko kwete kuti arambe ari mutorongo kuchikurubhi.
Tinoona kuti kujeru vakwanisa kubvumidza kugweta rahopwel nachiremba wake kuti vange vachikwanisa kuya kunomuona. Zvii zvamungataurawo padanho iroro panyaya dzekodzero dzevanhu?
Zvakakosha zvaitwa tinozvigamuchira kuti gweta rahwopfuwoshingono nachiremba vakwanisa kubvumidzwa kuti vamuone. Izvozvo ikodzero yemunhu wese anenge akasungwa ari muusungwa. Asi chinokosha ndechekuti vachitora matanho anoenda mberi ekugadzira utano nekuchengetedza utano hwahwopfuwoshingono. Zvoreva kuti kana paine chikumbiro chekuti amhanyiswe kuchipatara ngachigamuchirwe nechimbi chimbi kwete kuti vapedze nguva. Nekuti zvinokosha kuti apuwe zveutano zvakaringana zvepamusorosoro nenguva isipi.
Tiri kuonawo kuti Chingono anyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kakwana kuita katatu, kunyange hazvo mangwana ari kutariswa kudzoka zvakare kudare. Zvii zvamungataura pamusoro pekuramba achinyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso?
Tiri kuyeuchidza vematare edzimhosva kuti munhu wese anenge achipomerwa mhosva ane kodzero pasi pebundo remutemo reZimbabwe ra2018 kuti atendedzwe kuisa mari yechibatiso kuti atongwe achibva kumba. Ikodzero iyoyo iri mubumbiro remutemo, kureva kuti hurumende inofanira kuti iremekedze kodzero iyoyo kunze kwekunge paine zvimwe zvakakomba zvinotadzisa kuti hwopfuwoshingono atongwe achibva kumba. Asi iko zvino kuona kwedu kwatinoita hapana chinomutadzisa nekuti munyore ane mukurumbira anozivikanwa paanogara. Uyezve iko zvino Zimbabwe yakavhara mabhodha ese nekuda kwecoronavhairasi kwedenda reCOVID-19, kureva kuti haana kwaakakwanisa kuenda. Ngavamuregedze atongwe achibva kumba akagara zvakanaka, zvinoita kuti utano hwake hudzokedzane.
Havanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica Wadiwa Mavhinga vari parunhare kuBritain neStudio 7.
Makatirira kuStudio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave. Munokwanisawo kutibata mangwanani nenguva dza6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pashortwave.
Nengo nomwe dzebato reMDC Alliance wedunhu ramashanda Land West dzinosanganisira nhengo yeparamende amai konsilia Chinanzvavana dzinotidzatiza mudzimba zvichitevera kuda kupambwa kwadziri kuti dziri kuda kuitwa. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Nengo idzi dzinoti dzakasvikirwa padzimba dzavo nemotokari chena yerudzi yedzinotakura veruzhinji yekombi pamwe nemotokari mbiri dzerudzi rweBenz dzisina kunyorwa. Kombi iyi inonzi yainge isina pekugarira kana kuti masits. Amai Chinanzvavana vanoti ivo vainge vasiri pamba nguva yakasvika motokari idzi, asi mwana wavo uyo ane makore 14 akavadzivisa panhare mbozha, ivo ndokuzivisa dzimwe nhengo sezvo chiitiko chekupambwa chakamboitika kwavari mugore ra2008. Amai Chinanzvavana vanoti upenyu hwavo huri panjodzi huru zvichitevera kubvakachirwa nevanhu vavasingazive ava.
Varume vanoratidza kuti state security, they are serious men on a mission. Vari serious business ravanga vafambira. Vakamira pagedhi pedu vakanga vakabloka gedhi hombe rinovhura garaji remotokari. Saka mukuzoona kuti mota dzese mukati hamuna, ndinoona ndopa vakaona kuti hatipo pamba apa. Saka havana kuzopinda nekupaza nokupinda mukati, asi vakaramba votenderera vachienda mumaactivists esemusangano wedu weMDC Alliance.
Vanotiwo vanhu ava vanonzi vakasvikovhara gedhi ravo nemotokari yavo chiratidzo chekuti vaida kuvadzivirira pamba kuti vava pambe vachiti vave kutyira kudzokera kumba kwavo.
Pamba ndo chaiko kwavaida nekuti kana munhu achikublokera gedhi raunobuda naro nemota anga achivharira kuti usatiza. Kana ndisina kutiza uda kundidii, uda kunditakura. So they wanted to abduct us. Asi iye zvinoiso, lucky enough tanga tabuda kunoita basa redu reparliament. Right now tiri kudiwa kuma test eCovid. Ndo zvatava tafambira, pamba pacho hatipo zvedu. Asi panotyisa kudzoka, tiyazva kuti tikadzoka hatipambiwe here uye kana tapambwa zvichanogumira kupi.
Imwe nhengo yeMDC Alliance yakasvikirwa pamba vaLoyd Tarumbwa vanoti varara muchikomo chiri pedyo neBhangeti mushure mekunge vatiza munguva dzenomwe manheru apfuura.
Zvino norara mugomo fanika kumushandisa padhodho zvino ndava nemadzimai vanga ariko ngokwatarara soizvozvo ngokwatiri.
Sachigarawo MDC Alliance mudunhu reMashonaland West vaRalph Magunje vanoti utungamiriri hwebato ravo mudunhu hwave kugara hwakabatira hura mumaoko nekuda kwekuteverwa nevavengi vavasingazive.
MDC Alliance yemumash West tiri kushushikana nezviri kuitwa vatungamiriri vedu provincial leadership maMPs edu nemasenators edu kuti tiri kuteerwa nemastate security agents. Izvozvi mai chinanzvi zvawana nezuro havana kutorara pamba vakatorara musango.
Uku wamutevedzeri wemutauriri webato iri vaClifford Squatayo vanoti hurumende ZANUPF ndiyo yopa kuti munyika muite semaberekera ingwe.
Saka izvezvi nichitaura kudai vanhu vekuBhangeti mamembers eparty yedu vari kurarama vari musango vatotiza dzimba dzavo kutya huku inodya mazai ayo.
Zvichakadaro vaJoshua Tinguluve vakasvikirwa kumba kwavo nevanofungidzirwa kuti vasori vakasiya varova muzukuru wavo wemudzimai vave muhupotori kuSouth Africa. Vanguluve vanoti vari kuvhimwa nekuda kwekuti vari kufungidzirwa kuti vainge vari pakati pevanhu vaida kuratidzira musi wa31 Chikunguru. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvevasori vaOwen Ncube kuti tinzwe nezvenyaya iyi sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudavirwa. Asi mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nebato ravo riri kutonga reZANUPF vari kuramba nyaya yekuti munyika muri kutorwa kodzero dzevanhu vachiti vanopikisa vachipesvedzerwa nehurumende dzekunze ndivo vari kukonzera kusagadzikana munyika. Vanopikisa vanoti zvave kutoda mutonge Gava sezvo vave kuponderwa musaga Sekitsi. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunura Ijena.
Kuti runora nezvemari muzvinafundo mutuli Ncube nhasi vaziisa kuti hurumende icharipa minda uye zvekurimisa zvakatorerwa varimi vose vainge vaine minda yakatorwa nechisimba nehurumende kunyange hurumende dzavo dzainge dziine zvibvumirano kana kuti bilateral agreements neZimbabwe. Izvi zvakaitika pakugoverwa patsva kweminda kubva kuvachena ichipiwa vatema kutanga muna 2000. Vanube vataura mashoko aya kumahofisi ehurumende emunhu mutapa nhasi mushure mekuita musangano nevarimi vachena vakanyorerana nehurumende chibvumirano chinonzi Global Compensation Deed. Vatiwo hurumende iri kuda kuti nyika ikohwe pakuru nekudaro ichashanda nevarimi vachena ava kuti vape ruzivo kuvarimi vechitema. Vati vachena vachiri kurima vanyorese kuhurumende kuti zvavari kuita zvinge zviri pamutemo. Vanube vatiwo varimi vanenge vabvuma kupiwa minwe minda nehurumende havazopiwi mari yemuripo. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru vehurumende yeSudan nevamwe vanga vakaipandukira nhasi vanyorerana chibvumirano chakakosha zvikuru chekumisa hondo yanga yave nemakore 10 nemanomwe. Chibvumirano ichi chanyoreranwa munyika yakavakidzana neSudan yeSouth Sudan. Asi pachine zvimwe zvikwata zviviri zvakapandukira hurumende iyi zvisati zvatenderana nechibvumirano ichi. Mashoko ari kubva kuJapan anoti mukuru wedare remakurukota rekuJapan vaYoshihide Suga vari kutarisirwa kuti vachaedza kuti vatore chigaro chakasiyiwa nemutungamiri wehurumende wenyika iyi vaShinzo Abe. vari kutarisirwa kuzivisa svondo rino kuti vari kuda kutungamira bato riri kutonga reLiberal Democratic Party. Vamwe vari kuda chigaro ichi vanosanganisira gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika vaShigeru Ishiba uye vaive gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFumio Kishida. Sarudzo dziri kutarisirwa kuitwa musi wa14 Gunyana. VaAbhi ava nemakore makumi matanhatu nemashanu ekuberekwa vakasiya basa vachiti utano hwavo hauna kumira zvakanaka. Gavhuna vekuOregon muAmerica amai Kate Brown vari kukurudzira vatungamiri vedunhu iri kuti vaise misoro pamwe chete kuedza kupedza kuratidzira kuri kuitwa muPortland. Vari kuratidzira ndeve Black Lives Matter vave kupikiswa nevamwe vari kuzviti Patriot Prayer vanobva kuWashington State. Pave nekukandirana makobvu nematete pakati pebato remaDemocrats riri kutungamira kuPortland uye bato remaRepublicans remutungamiri wenyika vaDonald Trump kuti ndiani ari kukonzera mhirizhonga mudhorobha iri. Panguva iyo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzezveutano munyika, chimwe chirongwa chiri kutungamirwa nesangano reWorld Health Organization chiri kubatsira kuunza pfunduso kumadzimai ekumanyikaland. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Amai Patience Mashatini, mudzimai ane makore makumi matatu nemasere uye vachigara mubhuku rekwamuchaendepi kumaruwa ekwamundanda pasi pashe mapungu ana kuchipinge. Amai Mashatini vaive nemusha wavo wakanaka, asi ndemumwe wevanhu vakawanda vemunzvimbo iyi vane misha yakaparadzwa nedutu mupengo recyclone Idai gore rakapera. Kunyange hazvo paive nenguva inopfuura gore izvi zvaitika, vanoti nekuda kwekuoma kwakaita zvinhu munyika havasati vakwanisa kugadzirisa musha wavo zvizere.
Tanga tine imba yanga yakaiti kuzasi yanga ine 2 rooms yakadestroya necycline idai zvekuti haitoiti kuti iripere. Iri kumusoro yanga iri yezvidhina yanga ine 3 months yapera kuhakwa. Mukaiona yaane 2 mapattern pairi kuti iri kungogadzirisa gadzisa pashoma zvinoenderana nekuona pashoma patinoona kuri kuda kuti tione pekugara. Saka mbari zvinezvi hatina musha wakanasa kukwana kana kuti musha watinogutsikana ndiona kuti tigare nemhuri.
Amai Mashatino anobatsira murume wavo kuriritira mhuri nekuita mabasa epamusha akasiyana siyana kusanganisira kurima. Asi vanoti kubva pakaitika dutu mupengo Idai utano hwavo hauna kuzomira zvakanaka, vachitizve vaitadza kuenda kuchipatara kunoona chiremba nekuda kwekushaya mari. Amai Mashatini ndemumwe wevanhu vekwamundanda vakakwanisa kuonekwa nachiremba pachena munguva pfupi yapfuura pasi pechirongwa chinotungamirwa nesangano reWorld Health Organization cheZimbabwe Idai Recovery Project, icho chinobatsira kuendesa madhokotera navana mukoti kuti vanoona vanhu munharaunda dzavanogara. Mumwe mugari wekwamundanda Muzvare Yuli Moyo vakakwanisa kubatsirwawo pasi pechirongwa chekuunza utano kuvanhu ichi. Muzvare Moyo vanoti vange vavewo nenguva vasinganzwe zvakanaka asi vasingakwanisi kuenda kuchipatara nekuda kwekushayawo mari yekufambisa.
Ndanga ndatova nenguva ndichirwara asi ndisingakwanisi kuenda kunoona chiremba nekuti mari zvinhu zvakaoma, saka ndisingakwanisi kana kuenda ikoko. Asi kuburikidza nachiremba namukoti wauya kunoko, ndoti nyasha dzaMwari dzatawanirwa mukati nenzvimbo ino.
Chipatara chikuru chiri pedyo nekwamundanda ndechemount Selinda Hospital, icho chinoye makiromita anopfuura makumi maviri kubva munzvimbo iyi. Kwenzi Clinic ndiyo inoshandiswa nevanhu vakawanda vemunharaunda, asi sezvinowanzokuitika muzvipatara nemakirinika emunyika kunyanya ekumaruwa, pakirinika apa panowanzoshayikwa mishonga sezvakatsanangurwa navaDavid Makuyana, mumwe mugari wemunzvimbo iyi. VaMakuyana vanoti vave nenguva inopfuura gore vachinzwa nzeve nemazino uye vakakwanisawo kubatsirwa pasi pechirongwa ichi.
Pandaimboenda pakiliniki yedu iri padhuze taingoendepo tichibatsirwa, asi nenyaya yekuti mishonga dziri kungonetswa mazuva ano muchipatara tainga tachikarifeiwa kuna dokta kunova kuchipinge kunoda 45 kilometers kuendeko. Ndanga ndichingoerengera nekutsvaga masende acho because kunodiwa maconsultation fees nezvekuzobhadhara. Saka pandangonzwa kuti achiremba vachauya vachizo batsira ndafara kuti ndangaonaiswa mukana wekundoona chiremba.
Gwaro reZimbabwe Vulnerable Assessment Committee ZIMVAC rakaburitswa muna kukadzi wegore rino iro rinonzi Food and Nutrition Security Update rinoti zvikamu makumi maviri nechimwe kubva muzana zvevanhu vanorarama neutachiwana hweHIV AIDS munyika zvinosiya chirongwa cheantiretroviral therapy nekuda kwekushaya mari yekufambisa kuenda kunotora mishonga iyi kuzvipatara kana makiriniki avanofanirwa kuwana mishonga iyi. kushaya mari yekuenda kuzvipatara idambudziko rakatarisana nevanhu vakawanda munyika. Mukuru wechirongwa cheZEP kuchipinge Dr. Nyasha Musia vanoti chirongwa chakadai chinorerutsira veruzhinji vanoshaya.
Tikuedza kuda kubatsira vanhu vakabatikana kuti vakwanise kusvika kuzvipatara.
Mushandi musangano reWHO Muzvare Noria Pasi vanoti chirongwa ichi chinodzidzisa vanoshanda mune zveutano nezvechirwere cheCovid vozodzidzisa veruzhinji.
Tinodzidzisa vashandi vedu isu pamwe chete neveushandi vehurumende. Tinovadzidzisa yatinoti infection prevention and control. Kuzvidzivirira ivo pachavo vasabatwa neCovid uye ivo vasapa Covid kune vanhu vavanoshanda navo. Uye vanodzidziswawo inonzi case management kuti kana vachinge vasangana nevanenge vachirwara nechirwere ichi vanovarapa sei.
Chirongwa chezveutano ichi chakatangwa muna kukadzi wegore rino nerubatsiro rwemari yekuAmerica inosvika miriyoni imwe chete yakabva kuWorld Bank uye chiri kuitwa kuchipenge nekuchimanimani. Chirongwa ichi chiri kusiya vanhu vakawanda vachinyemwerera nemufaro sezvo chiri kuvabatsira munguva yavanenge vasingakwanisi kuzvibatsira nepamusana pekuoma kwakaita zvinhu munyaya dzeupfumi pamwe nedzeutano. Ndakamirira Studio 7 pamundanda Primary School kuChipinge, ndini Kudzanai Musengi.
Munhau dzemitambo, zvinhu hazvina kumira zvakanaka kune vatambi vemuZimbabwe vari kuSouth Africa sezvo zvikwata zvavo zvenhabvu zvatarisana nekubuda muABSA Premiership. Kwasara mitambo miviri chete kuti mwaka upetwe. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Zvikwata zviri kutatarika zvinoti Polokwane City, Black Leopards, Baroka neAmazulu. Ezve zvikaitika, vatambi ava vanofanira kutsvaga rimwe basa nechimbi chimbi kana kuzvipira kuenda kuNational First Division nekuti kudzoka kumba hakukomborere. Polokwane City iyo inotambirwa naGeorge Chigova, Carlton Mashumba naWalter Musona yakawira pasi pasi pegungano reABSA Premiership yaita mangange 0-0 neBloemfontein Celtic neZuro. Polokwane City ine mapoints makumi maviri nemachanu ichiteverwa neBlack Leopards iyo ine mapoints makumi maviri nematanhatu. Vamwe vatambi vari muhondo yekuti varambe vari muPSL ndiElvis Chipezeze weBaroka pamwe naTalent wapiwa Ovid Karuru naButhulezwe Nube veAmazulu. AmaZulu neBaroka dzakaenzana pamapoints anova makumi maviri nemasere asi dzinokwanisa kudarikwa nePolokwane neLeopards mumitambo miviri yasara. Baroka yakambozvirerutsira neZuro apo yakaita zvaive zvisingatarisirwe nekurova Mamelodi Sundowns 1-0. Chipezeze haana kutamba mumutambo uyu nemhaka yemakadhi ake akawandisa. Muteveri wechikwata cheHarare City vachatenda Mupariwa vanoti vatambi ava vanofanira kurwira basa ravo nekuti upenyu muZimbabwe hwakaoma.
Vatongoramba variko vatsvagi mabasa evariko vachitamba bhoreko bhozi avakadzuka kuno kuzvinhu zvakaoma muZimbabwe zvakaoma bhozi kuno kakutomborina kana mari ngavaramba vachitamba ikoko kujose kwavari.
Golden Arrows iyo inotambirwa naNox Mtizwa, Janipiri naDivine Lunga yapunyuka murutsa kunyange yazvo yakarohwa 4-1 neCape Town City. Mutizwa uyo akanwisa chibodzwa cheArrows asiwa nechibodzwa chimwe chete naGabadino Mango weOrlando Pirates uyo ari kutungamira pazvibodzwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa zviri kusanganikwa nazvo mukurwisana nedenda reCovid-19. Tiri kutarisawo nyaya yekukura hundi nenyaya yekodzero dzevanhu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@uvnews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.uvshona.com. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
sokuyisikhathi sendaba ku VOA Njebele.